Pamosva yekutanga vasiziva vanove vomumiriri wechabalala pelanda vamudare reparamende nevamwe vana vanoti vaErnest Rafamoyo muzvare Tendai Masocha vasarenda kapo ikulu vanove mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende pamwe navasimba Rashid Dube vanove kanzura muguta reBulawayo vanonzi vakatyora mitemo kuburikidza nekutuka amai Soneni Moyo vaikwikwidzana vasiziva musarudzo musi wa11 Nyamavhuvhu. Pamhosva yechipiri vasiziva nevamwe vavo vanosanganisira zvekare varafa moyo muzvare Masocha vaDhuve nemumwe zvekanzura weBulawayo vaLavo Mwinde vanonzi vakabvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro aamai moyo musi wa16 Nyamavhuvhu. Gweta revatanhatu ava vatina Shirunganga vatsanangurira Studio 7 nezvemhosva dzakatarisana navasiziva nevamwe vavo.
Vari kunzi vakamutuka, saka tiraudheti ravapo tikunzi musi wa29 nyaya inenge ichiuya achizotongwa mudare. Pane imwe yacho futi yavari kunzi ivo vakabvisa maposters aSoneni Moyo angari double candidate. Vari kunzi mhosva yakaitika musi wa16 August. Kuri kunzi vakasvika vakadefesa vakavhara posta rake vachiisa reCCC pamusoro. Saka iyoyi futi iri kuuya futi for trial musi wa29. Saka nyaya dzese idzodzi dzese dziri 2 ndodzauyiswa pamberi pedare.
Mutongi wedare vaProgress Murandu vati mhosva yekutanga ichatanga kutongwa musi wa29 Gunyana, uye zuva rekutanga kutongwa kwemhosva yechipiri richaziviswa musi mumwe chetewo. Vasiziva nevamwe vavo vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubvisiswa mari yechibatiso. Uku kumatare aMajor Street muHarare, mutevedzeri wameya weguta iri muzvare kudzai kadzombe, avo vari kupomerwa mhosva yekurova imwe nhengo yezanu PF munguva yesarudzo vanzi vadzoke kudare musi wa2 Gumiguru. Vachitaura kuvatapi venhau mushure mekunge vabuda mudare, vasiziva vati kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo kunoratidza pachena kusagadzikana kwezvinhu munyika. Vakati bato ravo rinoramba rakasimba nerekuti munyika mitwe sarudzo itsva dzakachena.
Haungatori mberi kwawina loto woenda kunorova vana kumba, unotora vana munoselebrate nekuti mahwina. Zvinoratidza kuti ava varipo havana kuhwina. Inyaya yekutyidzira vanhu kusungwa kwevanhu mukaenda kumareseva unana mubvuzano ari kutyidzirwa inyaya.
Taedza kunzwa kubva kumutauriri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai Marapira, asi nharembozha dzavo dzange dzisiri kubatika. Zvichakadaro, pamboita kukandirana makobvu nematete panze pedare reWest Commonage pakati paamai moyo nevamwe vatsigiri vebato reCCC, avo vange vachiti amai moyo havazi nhengo yebato iri uye vari kushandiswa nevamwe vanhu vavasina kudoma. Amai moyo varamba kudavira mubvunzo wekuti ivo inhengo yebato reCCC here zvechokwadi kana kuti kwete. Vati Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzeparamende pasi pebato reCCC zvisina mubvunzo. Vakativo sechizvarirwa cheZimbabwe chakakwana ikodzero yavo kupinda mumakwikwi ekusarudzwa kuva mumiriri weparamende. Zvisinei kuti nyaya idzi hadzisati dzatongwa, amai moyo vati vane umbowo hwakakwana hunoroverera vasiziva nevamwe vavo.
Vapamanisenzini lapana mina nyinyeko kulavantwana ngafonelwa ngumakhelwane kusenzakala yonke ijambanje babeyenze endlini phambi kwabantu abami bendithethisa bethi umameni ngumthengisi mfazi yizanu p f uthunywe ngumnangagwa phambi kwabantu abami, of which I need justice to prevail.
Vakakanganisa zvikuru ini ndisipo paine vana vangu. Ndikafonerwa nemuvakidzani wangu achindiudza zvemirizhonga zvose zvavaita, vachindituka vachiti mai venyu mutengesi inhengo yefazi izanu PF vakatumwa navamunangagwa vachitaura zvose izvozvo kuvana vangu. Ndinoda kuti mutemo ushande nenzira yavo.
Amai moyo vati vanhukadzi munyika vanotya kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwekuti vanonyombwa nenzira dzakasiyana siyana kana kutyisidzira. Vakati tsika iyi inofanirwa kupera. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro dziri kugara dzichisungirwa mhosva dzisina maturo, uye izvi zviri kuitwa senzira yekutyisidzira nhengo dzayo. Bato iri rinoti imwe nhengo yaro amai Maureen Kademaunga vakasungwawo svondo rino vachipomerwa mhosva dzavasina kupara, izvo zvakaita kuti muchuchisi mukuru wenyika arambe kupinza nyaya yavo mudare sezvo pakange pasina umbowo hwakakwana. Asi mapurisa anoti ari kusunga munhu wose anenge apara mhosva asingatarise kuti abva mumba maani. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.